Bazi rezvo utano rinoti kusvika nezuro pave nevanhu gumi nemumwe vabatwa necoronavhairasi uye pane mumwe mugari wekuulawayo akashaya nemusi wemugovera. Izvi zvasiya munyika mave nevanhu vaviri vafa nechirwere ichi. Bazi reutano rinoti Mushakabvu aive nemakore makumi anomwe nemapfumbamwe akaenda kwachiremba wake musi wa23 kurume aine zviratidzo zvemunhu anorwara necoronavhairasi uye paasina kupora mushure mokurapwa akazoendeswa kune chimwe chipatara musi wa2 kubvumbi uko akaramba achikosora nekutadza kufema zvakanaka. Utano hwake hwakaramba huchidzikira akabva aiswa muintensive care unit uye chikwata chinoona nezvechirwere ichi muulawayo checovid-19 rapid response team chakazoshedzwa ndokuita ongororo yekuona kuti ainge asina coronavhairasi here kana kuti kwete. Bazi reutano rinoti murume uyu akashaya akamirira zvainge zvabuda muongororo yainge yaitwa nenational microbiology reference laboratory muHarare. Ongororo iyi yakaratidza kuti murume uyu anonzi aifamba kune dzimwe nyika ainge aine utachiwana hwecoronavhairasi. Umbowo kubva kubazi rezveutano hunoratidza kuti chirwere ichi chakaonekwa muzimbabwe musi wa21 kurume uye chakabva nemunhu kunze kwenyika. Chakazotanga kupararira munyika musi wa24 kurume. Pasi rose vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazanamana nemakumi mashanu ezviuru vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vanodarika zviuru makumi maseri nezvitatu nemazana mashanu ane makumi maseri nevashanu vafa nechirwere ichi kubva pachakatanga gore rapera kuchina. America ndiyo iri kutungamira nevanhu vanodarika mazana mana ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba dzavo vakaonda munyika vari kuchema-chema kuti mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya panguva ino yelockdown. Mumwe mugari wemuHarare asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuona zvaingaite kuti mitengo isarambe ichikwira.
Pandikuti izvozvizvi mashopusi acho ari kunzi avhura dzaa business vari kuchaja maprice mamwe ari abnormal zvekuti I don't know what government can do kuti izvo ibatsire ipapo. Mari yacho hauna apa zvinhu zvakukwidzwa zviri abnormal ende apapa mumba kutaura chokwadi chekuti vamwe tangorora mune kudya porici.
Vamwe vamai vati vanonzi amai mwoyo vanoti dai hurumende yabvumidza kuti zvitoro zvese zvivhure panguva ino vachiti zvishoma zvakavhura zviri kudhura zvakanyanya.
Maprize vari kudhura zvisingatomboite shuga chaiye 2 kg inona ichinzi $185 cooking oil $200 manje toita sei kuti apa ndoyega shopiri 1 singatonzi $40 apa bati chatotizivi takutoisa kuti todyei nezi dzangonzara mvura toita ndoyatangonzwa nekubhoirisira vana because ndoyega yatiri kukwanisa kuwana for free.
Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira vezvitoro reconfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika hazvina kunaka vachiti mitengo haifaniri kukwidzwa zvisina tsarukano. Vachiparura chirongwa chelockdown chemazuva makumi maviri nerimwe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakayambira vemabhizimisi kuti vasashandisa dambudziko recoronavhairasi kukwidza mitengo yezvinhu vakati vachaita izvi vacharangwa. Mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati vachaongorora kuti pane vakasungirwa nyaya iyi here asi vakati vazhinji vemabhizimisi vasungwa pari zvino ndevaya vari kuvhura mabhizimisi avo vasina mvumo. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende itevedze zvakataurwa nemutungamiriri wenyika kuitira kuti vemabhizimisi vasarambe vachiomesera veruzhinji.
Mutungamiriri wenyika chaivo chaivo vanga vavimbisa kuti mabhizinesi achaonekwa achikwidza mutengo zvikuru sei yezvishandiswa zvemazuva ese vachawana zvitarafu zvavo zvakavafanira. Zvotipa kuti tibvunze mubvunzo kuti mukuru akakanganwa here kuisa mutemo kuti zvinhu zviitike nekuti tinorangarira kuti zvimwe zvese zvavari kutaura kungava kushandiswa kweforeign currency kuvhurwa kwemamoney transfer agency vari kubva vaita kuti zviteerwe nemutemo unoita kuti zvinhu izvozvo zvive pamutemo.
Chirwere checoronavhairasi chave mumatunhu anoti Harare, Bulawayo, Matabeleland North neMashonaland East. Pasi rose vanhu vanodarika mabhiriyoni mana kusanganisira vemuzimbabwe havasi kuenda kumabasa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavhairasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.